Mutongi wedare amaiferes chakanyuka vati dare rawana vasikala vaine mhosva yekutaura manyepo padande mutande ravo reFacebook munandira wa 2021 vachiti pane mwana aiva ashaya mushure mekurohwa netsvimbo yemapurisa muHarare. Asi mapurisa akazobuda achiti mwana uyu ainge asina kufa. Asi mumwe akambobatwa nenyaya iyi mutori wenhau Hope weChingono akanzi nedare repamusoro reHigh Court asunungurwe sezvo muna 2014 dare repamusorosoro munyaya yepomerwa vatori venhau veZimbabwe Independent vanoti Constantine Chimakure, Vincent Kaia nemushakabvu Eden Withrow rakati chikamu chechimakumi matatu nerimwe kana kuti Section 31 yeCriminal Law Codification and Reform Act waityora kodzero dziri mubumbiro remutemo. Rimwe gweta ravasikala vaJeremiah Bhamu vatenda kuti vakambosimudza nyaya iyi mudare.
Takaisa chinyunyuto ichocho kupamberi pedare tichirizivisa kuti dare guru remuZimbabwe reConstitutional Court rakati mutemo uyu haufaniri kunge uri mumitemo yemuZimbabwe. Tikaudza zvakare dare kuti nekuda kwaizvozvo zvaisa kodzera pabumbiro redu remutemo kuti vasikala vatongwe kana kubatwa nemhosva iyoyo. Dare harina kubvumirana nesu, rakati mutemo wakazvigadzirisa wega mushure mekunge maiswa rimwe bumbiro remutemo.
Amai Chakanyuka nevachuchusi vakaramba kutambira kurudziro yekuti nyaya iyi raswe vachiti mutemo wainge wawandudzwa asi pasina kupa umboo hwekuti izvi zvainge zvaitwa sei. Mutonga ati mashoko avasikala aipa kuti mapurisa ashorwe zvakanyanya nevazhinji. VaBhamu vati havagutsikane nemutongo wapiwa uyu.
Tapinda mudare Masikati ano apo dare rapa mutongo ari panyaya yatanga tafambira yavasikala. Dare rati iro vasikala vabatwa nemhosva yokupublisha kana kucommunicata mashoko enhema anopeshedzera mhirizhonga munyika. Vati nekuda kwekuti Facebook account yakashandiswa yakanyorwa zita ravo uye zvakare inotaridza chiso chavo, zvinofanira kuti munhu wese ari munyika azive kana kugutsikana kuti iFacebook account yavasikala. Tinongogashira sekuuya kwawaita, hatina zvatingaita, hongu hatigutsikani nawo, tiri kunyunyuta pamusoro pavo, hatifunge uye hatione sekunge mutongi anyatsoongorora nyaya iyi nomazvo, hatisi kuona sekunge mutongo uyu unokodzerana nezviri pamutemo.
vaBhamu vatiwo vachadzoka kudare musi wa12 kukadzi kuti vaise zvichemo zvavo pasati paturwa mutongo. Vasikala vachapiwa chirango ichi vachibva kumba. Mumwe mutsigiri weCitizens Coalition for Change vaJeff Chaitezvi vashora kubatwa nemhosva kwaitwa vasikala vachiti havagutsikane nemutongo wanhasi.
Nyaya yavakushandisa kunyararidza vari mune zvematongerwo enyika kunyanya mapato anopikisa. Tiri kuona atungamiri vemapato anopikisa vari kupiwa mitongo vachinzi vari vabatwa nemhosva panyaya dzimwe dzekuti kana dziri dzavo dzichiitwa kubato reZANU-PF kune vakarerekera kuZANU-PF inyaya dzekuti hadzitomboendeswa kumatare, dzinotongorasirwa kupi ipapo.
Asi gurukota rinoona nezvemutemo vaziyambiziyambi vanoti hurumende haipindire mukutongwa kwenyaya. Magweta vasikala anoti achapikisa mutongo uyu kudarira pamusoro reHigh Court. Vaimbova mumiriri weMount Pleasant mudare reparamende Muzvare Fadzai Mahere vakabatwa nemhosva imwe chete yabatwa nayo vasikala vakanzi vabhadhare madhora $500,000 ekuAmerica. Vari kupikisawo mutongo uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.